vanhu vasiri kuzivikanwa kuti ndivanani vanonzi varova zvakaipisisa vatapiwe nhau nemutungamiriri wezinasu vatakudzwa ngadzihore pavanga vachiita musangano nevatori venhau pedyo nemahofisi ekambani yeimpala car rental ine motokari inonzi yakashandiswa mukupambwa kwomumwe mudzidzi kubulawayo vatawanda muchehwa muna chikunguru mutapi wenhau westudio 7 Godwin Mangudya apwanyirwa muchina wake wokutapisa manzwi mutori wenhau anoshanda akazvimirira achitora nhau dzemufananidzo James Jemwa akatorerwawo kamera yake nevanhu ava vamwe vatori venhau varohwa vanoti Thomas Maduku wekambani ye263 chat Bernard Mpofu Munashe Chokodza nevamwe zvinonzwa vamwe vatori venhau vatorerwawo nharembozha dzavo pamwe nemichina yavanoshandisa pabasa gweta riri kumirira vatori venhau ava vaChris Mike vanoti Jemwa akuvara zvakaipisisa uye vamhanharanyaya yekurohwa kwevatori venhau iyi kumapurisa
pari zvino ndinotori kuchipatara kuparirenyatwa hospital nemutapi wenhau anonzi James Jemwa naGodwin Mangudya Jemwa atorerwa kamera yake zvakare akuvadzwa zvakaipisisa zvekuti vanorapa vari kutomurapa pari zvino tisati taienda kuchipatara tapfuura nekuRoseville Police Station tichimhangara nyaya iyi vanoferefeta nyaya vakanyora pasi zvaitika vakati tichizodzoka pamberi apa kuti vatiudze zviri pamberi Mangudya atorerwawo rekodha yake mushina unotapa mashoko ukapwanywa-pwanywa nevanga vachivarova ava nokudaro tinotarisira kuti pamazuva ari kutevera vaparamhosva iyi vachabatwa vopiwa mutongo wavo wakafanira
mutungamiriri wesangano rinorwira kodzero dzevatapi venhau remisa zimbabwe vatava nemoyo vashora zvaitika kuvatori venhau izvi
kurohwa kwevatapi venhau kunoratidza kuti mitemo yenyika haisi kuremekedzwa nekuti bumbiro remutemo wedu wenyika yedu yezimbabwe rinopa vatapi venhau mukana wekuti vaite basa vasingambunyikidzwi asi zvaratidzwa muzuva ranhasi ndezvekuti kune nhundira mutsime kune nhundira tunzva dzinokwanisa kungonyuka nekurova nekuputsa mapadza anoshandiswa nevatapi venhau zvakaita semakamera zvakaita sezvinorekodha pasina mhosva yavapara kunze kwekungoti vatora nhau izvi zvinoratidza kuti nyika yedu iri pakashata nekuti kudimbuka kwemutemo tinokurudzira mapurisa kuti asumuke kuti andobata nhunzvatunzva dzemutoo uyu kana vachida kuti zita rezimbabwe rirambe rakachena
vangadzihore vaudza studio 7 parunhare kuti vapambwawo muchiitiko ichi vakasiya vazvindikitwa uye vati kambani yeimpala inofanira kubuda pachena kuti ndiani akabhadhara kuti ashandise motokari yakashandiswa mukupambwa kwakaitwa muchehwa mutauriri wemapurisa vapounyati vati mapurisa ari kuferefeta nyaya yekurohwa kwaitwa vatori venhau ava ndakamirira studio 7 muHarare ndini Thomas chiri pasi.